Memwe yemitambo iyi pakati peCameroon neAlgeria neuyo uri pakati peMali neTunisia iri kutotambwa panguva ino tiri pamhepo. Algeria inonzi yakatumidza ndege 11 chete dzakatakura vatsigiri vemaDesert Foxes kuenda kuCameroon kumutambo weWorld Cup uyu. Asi mutambo uri kunyanyotaurwa nezvawo ndeuyo uri kumanheru ano pakati peEgypt neSenegal muCairo International Stadium. Zvikwata zviri izvi zvakasangana mufinal yeAFCON 2022. Senegal ndokukunda nemapenareti mushure mekunge vaita 0-0 munguva yakatarwa. Aimbobatira maWarriors chenjerai dhure anoti chaanonyanyofarira paSenegal kubatana kwevatambi vatungamiri venhabvu nemhuri yese yenhabvu munyika iyi.
Nyika yavo Senegal vari kusapota timu yavo zvikuru nekubatana unity, chiona nyangwe mani achisvika panguva yekutumira kana mari tenga matickets kuti vanhu vagone kuuya kuzoona nyika yavo ichitamba kuzosapota nyika yavo. Saka ndiri kuona unity yavabetsera zvikuru.
Egypt neSenegal dziri kutungamirwa nevatambi vari kurora kuLiverpool, Mohamed Salah weEgypt na Sadio Mane weSenegal. Izvi zviri kureva kuti mumwe wevatambi vaviri ava avo vari mukurumbira pasi rese haasi kuenda ku2022 World Cup iyo iri kutambirwa kuQatar muna Chikumi. Zimbabwe yakabudiswa kare muWorld Cup iyi mushure mekupedza iri pasi pasi mugungano raive neGhana, South Africa neEthiopia. Kunyange dai Zimbabwe yanga ichiri muWorld Cup umo hayaitenderwa kuramba ichikwikwidza sezvo nyika yakadzingwa munhabvu yepasi rese neveFIFA nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzokutungamirwa kwenhabvu munyika. Mumwe mutambo weWorld Cup wakabaka moto manheru ano ndeuyo uri pavavakidzani veGhana neNigeria. Zvikwata zviviri izvi zvinoda kufadza vatsigiri vazvo mushure mekutatarika kuAFCON 2022. Zvichakadaro, muKaso Laga Premier Soccer League mune mitambo mikuru miviri iri kusangana zvikwata zvemuHarare chete neuyo uri pakati peChicken Inn neNgezi Platinum Stars idzo dziri kurwira mukombe. Chicken Inn ndiyo iri kutungamira makundano aya asi Ngezi Platinum Stars yaratidza kuti iripowo pazvikwata zvingangorwira kutora mukombe uyu. Mashoko ari kufamba anoti Ngezi yapa basa reuraridzi kuna Benjamin Mwariwaru uyo achange achibatsirwa naBongani Mafu naTechua Chiragwini. Tinase Nengomasa ndiye ave maneja wevatambi vechikwata ichi. Asi muNational Sports Stadium mangwana Herentals iri pamusha neCape United mumutambo wekutanga wezvikwata zvemuHarare wesondo rino. Herentals iri kutamba zvinodakadza asi zveCape United ndezvemazuva. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti matepetepe iri kutatarika nekuti yakanyanyokumba vatambi kubva kuzvikwata zvakasiyana siyana.
Maplayers mazhinji yakatora akabva kumadifferent team kuti vazove nesizini yatinayo ka vazonge vaite kopa kuti vabatane vazambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvatora nguva.
Cape United neHerentals zvichateverwa nezvimwe zvikwata zvemuHarare, Dynamos neHarare City nesondo munhandare imwe cheteyo yeNational Sports Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Black Rhinos vs Blauwe Chiefs saKuba. Blauwe City vs Triangle Luveve. ZPC Kariba vs Tenat Nyamunga. Sondo Islanders vs Yanga Babafield. Malika Diamonds vs FC Platinum Sakuba. Wawa vs Cranbourne Bullets Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.